vachitaura hapo Zimbabwe neJapan dzanga dzichinyorerana chibvumirano icho chichaona Japan ichibatsira chipatara cheHarare Hospital nezvekushandisa kuchipatara chevana muumiririri wenyika iyi muZimbabwe. Vatoshuk Iwado vati zvina zvisina kumera zvakanaka munyaya dzezveutano, uye kuchipatara ichi hakuna mishina izvo zvinoita kuti vamwe vana vatadze kurapwa.
Zimbabwe used to have a well-established health sector through its well-organized hospitals, like our children's hospital.
Zimbabwe yaive nyika yakabudirira munyaya dzezveutano iine zvipatara zvakadai seHarare Children Hospital, asi iko zvino zvadzikira zvakanyanya nekuda kwekushaya michina. Takanzwa kuti Harare Children's Neonatal haina michina yekuongorora vana, izvo zvoita kuti vana vatadze kurapwa. Asiwo pamusoro pekushaya michina, zvipatara izvi hazvisi kuchengetedza zvinhu zvakanaka.
Gurukota rezvemari vamutuli Ncube vatiwo kuburikidza nechibvumirano chavanyorerana, Japan ichatengera Harare Children's Hospital mishina yemari inosvika mamiriyoni maviri ane makumi manomwe nemashanu emadhora ekuAmerica. Vati mimwe yemichina ichatengwa inosanganisira mishina yekuongorora zviri mukati memuviri, zvekuvhiisa, zvekuongorora utano hwevana vanenge vachinyanyorwarisa nezvimwewo.
Cooperation between the government of Zimbabwe and Japan through the signing of the exchange of notes for the procurement of hospital equipment for Harare Children's Hospital for support amounting to 300 million Japanese yen, or about $2.75 million. Through the exchange of notes we are signing today, the government of Japan will be supporting the government in equipping Harare Hospital, Children's Hospital, with the state-of-the-art medical equipment.
Tiri kuona chibvumirano chatiri kuita neJapan kuburikidza nekunyorerana pasi apo nyika iyi ichatenga michina kuHarare Children's Hospital nemari inosvika 300 million Japanese yen, kana kuti $2.7 million. Japan ichatenga michina iyi zvino zvino.
Vamwe vevati michina iyi ichabatsira kudzikisa uwandu hwevana vanorasikirwa neupenyu hwavo. Vamwe vevatiwo hurumende ichapawo chipatara cheHarare Hospital mari inosvika mamiriyoni mashanu emadhora ekuAmerica kuti chipatara ichi chigadzirise zviri kunetsa.
I'm pleased to advise that government has committed itself to a 90-day rapid plan which will look into the urgent and immediate requirements of Harare Hospital through an allocation amounting to $5 million.
Ndine mufaro kuzivisawo kuti hurumende yazvipirawo kuti mukati memazuva makumi mapfumbamwe anotevera tichawanisa Harare Hospital mamiriyoni mashanu kuti vagadzirise zviri kudiwa pachipatara ichi.
Mutauriri weHarare Central Hospital Muzvare Juliet Chikurune vati mishina iyi ichabatsira zvakanyanya varwere vanouya pachipatara chavo. Muzvare Chikurune vatiwo mishina mizhinji yavanga vanayo yanga yasakara, uye imwe haichagadziriki.
Equipment ndoiya imwe yakuti mimwe yasakara, mimwe haichashandi, imwe haichagadziriki. Saka izvi zvichabatsira kusimudzira nekubatsira varwere pachipatara.
Japan neCanada ndidzo dzakabatsira kuvaka chipatara cheHarare Hospital chevana mugore ra1998. Chipatara chevana ichi chinozivikanwa nekubudirira kwachakaita muna 2014 apo Dr. Bothwell Mbwayesango nevamwe vavo vakakwanisa kuvhiya ndokupatsanura vana mapatya vakaberekwa vakabatana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.